and Africa Center for Disease Control.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 Gunyana September 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo electoral reform hakusi kufamba zvakakwana. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Ara Kelly atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hwose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevanomwe 4607. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 129,919. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana matatu ane makumi manomwe nemumwe 3,051,371. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri ane gumi nechimwe nemazana masere ane makumi masere 2,211,880. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuti musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende uitwe mwedzi unouya. Musangano uyu wasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Tiri kugadzirira kuti TNF isangane. Sangano reTNF rakakwana, mapiwa matatu yayo anofanira kuti asangane.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vati nyaya yemihoro iri kunetsa kugadzirisa kuTNF.
TNF chakakonzeresa kuti zvinge zvinoita slowdown ndechekuti matrade union akanga aita walk out from the last TNF meeting yatakaita muna April. Vakaita walk out vachiprotesta nyaya yemaminimum wage, vachiti vanoda certain level yeminimum wage kana kuti vanoda minimum wage iri determined in foreign currency, and vaida kuti minimum wage itwe set at national level pa platform ye TNF. Mabusinesses vakati akwete masectors akasiyana-siyana, masectors emuZimbabwe minimum wage ngaisetwe nesector, handisini anonzi maNational Employment Council ndiwo anonegosheta mawages musector yega yega. Saka maemployers arimomo nemaunion arimomo musector yega yega ngavanegosheta minimum wage inoendera nesector. Nokuti mukatarisa sekta yese zvakafanana nebanking, zvakafanana sei neagriculture, kana kufanana sei nebrick making industries, kana kufanana neclothing industry, mafortunes acho nemaperformance emakambani ari muindustry anosiyana-siyana saka makambani ari kumasectors asiri kuperforma zvakanaka saka mimi mamoji yavo aingaenzani neavo vari kumahigh flyers atingati mahigh flyers saka mabusiness ndozvaakati ndozvatinoda saka nyaya yacho pakaita gakava iroro nyaya yacho yakanzi yakuitwa kuhurumende kudare rehurumende remakurukota ehurumende kuti vanhuvokuti vanoti kudii hurumende yakafunga kuti zvekuita bisector zvinenge zviri nani saka hurumende payakadzoka ichiti isusu kufunga kuri kuita hurumende ndekwekuti zvekuita bisector zviri nani maunion haana kuzvifarira akafunga kuti maemployers nehurumende vaita team up against maunion saka vakabva vaita walk out of the TNF meeting saka kubva ipapo hatina kuzenge tanyatsoita misangano yakagadzikana asi isusu zvatotora ndezvekuti kana pakaita chinhu one chatinokonana paTNF ngachirege kumisa zvimwe zvinhu zvatinogona kuita progress pakutaurana kwedu pahukuro dzedu dzeTNF
Maunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJapet Moyo vati vashandi vange vafuratidzwa moyo nezvinhu zvakawanda
isusu selabor tange tine machallenges edu yekuti nyaya yemawages yakasaririra pamisangano yekupedzisira yange isati yakonkludwa saka tinoda kuti patinosangana inyaya inofanira kutopinda mutariro iyoyo saka pane chibvumirano chokuti patinodzokera ndidzo nyaya dzatinofanira kukurukura nedzazvo
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mari iri kunzi nehurumende yaburitsa kuti ibatsire kuvhara mukaha wemari iri kudiwa pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wemari yekunze ishoma zvikuru pane iri kudiwa nevamabhizimisi vari kutenga mari yekunze. Hurumende yakazivisa nezuro kuti svondo rapera yakaisa mari inoita mamirioni makumi manomwe emadhora ekuAmerica US 70 million dollars kumusika wemari uyu kuitira kukasika kuwanisa vanenge vahwina mukana wekutenga mari iyi pari zvino vemabhizimisi nevanhuwo zvavo vari kuhwina mari pamusika uyu vanonzi vari kuita nguva yakareba vasati vawana mari idzi izvo zvinonzi zviri kuzoita kuti vamwe vapedzisire vaenda kunotenga mari iyi pamusika mutema ngatiwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 naDr Chitambara pamusoro penyaya iyi
chekutanga tichakakosha kuti tinge tichijinkesa ndechekuti dambudziko guru riripo nderekuti foreign currency iri available formally nedemand yeforeign currency pane mukaha mukuru uripo isu tinoestimeta kuti pamwedzi wega wega demand yeforeign currency inosvika kuma almost tongoti pakati pe 450 ne500 million ndo yatingati demand yeforeign currency mari yekunze inodikanwa nevemabhizimusi small great even ma individuals anenge achida kuimportawo zvinhu kunze kwenyika saka imari yakawanda iyoyo half a billion dollars
saka hurumende iri kukwanisa kuwanisa mari yairi kupa kuti inge ichiiswa pamusika
supply foreign currency official supply kana chito official supply ndoti mari iri kukwanisa kunge ichiitwa valued pamusika weauction ati base tinosvika iyo kuma 230 million saka murikuda vanti pane mukaha wakakura ipapo 500 million demand supply yoita 230 million and imwe yacho vanenge vahwina vanenge vapiwa mari havasi kukwanisa kuiwana ipapo ipapo nechimbi chimbi saka iroro chitori dambudziko riripo saka makaona kuti pangoita mukaha pakati pedemand nesupply zvinoaffecta exchange rate uye zvinoita kuti vanhu vanenge vashaya mari kuofficial market vomanikidzwa kuenda kublack market kune marates anenge ari pamusorosoro zvakanyanya and makaona even pricing yedu zvakare inenge in some cases inenge iri blended but in some cases munhu kana awana 100% yemari yake kublack market anenge achicharja achishandisa wati benchmark maprice ake neblack market rate
ko iyo mari yaiswa nehurumende iyi 70 million US dollars munoona ichibatsira zvakadii kuvhara mukaha wamuri kutaura iwoyu
zvikongo zvaitwa nehurumende zvinombobatsira kuunza bit of temporary relief, but demand yakakurisisa zvakanyanyisisa zvekuti seende miliyoni haigoni kupedza kupodza demand iripo. Saka tini ndodambudziko riripo, hongu ikonomi iri kuimprova kure zvino tirikuona kuikonomi yasimukira, uye kusimukira kweikonomi zvinoreva kuti demand yeforeign currency inowedzera. Saka supply haisi kunyanya kusimukira maringe nekusimukira kukuita demand yeforeign currency. Saka think ndodambudziko riripo iroro.
Ringapedzwa sei dambudziko iri, Dr. Chitambara?
Kutonge richipedzwa hunge I think chimwe chiri kudiwa kuona kuti official market exchange rate determination iri in line nema forces ye demand ne supply. Izvo zvinogona kuita kuti pave neconfidence yevanhu.
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti kupindidzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms hakusi kuitwa nekukurumidza. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Kandororo Dingani, vanoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo hakusi kufamba sezvinotarisirwa, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kuzvigadzirisa sezvo nguva yekuita sarudzo yava padyo. Chimwe chezvavataura kuStudio 7 inyaya yezvekutapwa kwenhau kana kuti midhia, iyo vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa vamwe marezenze ekuita nepfenyuro, vanoti vazhinji vakapiwa marezenze aya vane kahukama nehurumende, izvo zvichakonzera kuti pasave nemutsauko mukuru pakati pavo nenhepfenyuro yehurumende. Tabata Amai Kandororo Dingani, tikatanga nekuvabvunza pamusoro pegwaro rakabudiswa nesangano ravo reZESNI.
Totaburitsa gwaro retiri kuti tiri kutreka maelectoral reforms. Saka gwaro iri riri kubata nguva inobva iyo January kusvika muna July gore rino. Patanga tichiongorora kuti marecommendations akataurwa nemaelection observer missions muna 2018 avo vakange vakokwa kuti vauye kuzotikota musarudzo dzedu, pane zvakaimplementwa here or pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu, uye pane maobserver groups atinoti macitizens observer groups emuno muZimbabwe akaita seZimbabwe Election Support Network, tine zvakare zvatakaonawo zvatinofunga kuti izvi zvikagadziriswa sarudzo dzedu dzinoimprova munyika yedu yeZimbabwe.
Saka moita sei apa?
Tiri kushushikana zvikuru kuti tichiongorora maelectoral reforms, hapana zvakanyatsoti wandei zvati zvaitwa nehurumende pakuimplementa maelectoral reforms, uye tiri kunyanyoshushikana zvikuru nokuti taswedera kumaelections edu a2023. Zvinoita kunge kuchiri kure stereki asi pave pedyo. Saka pane mareforms ekuti tinoda kuona achiiswa, tozoona kuti anoimplementwa sei paine nguva.
Izvi muchazvifambisa sei? Nhano yomotora ndeipi?
Tikukumbira kuti hurumende itore nyaya yemaelectoral reforms seriously, uye vaise maelectoral reforms kuti sarudzo dzedu dzisaonekwe dzichiburitsa kugunununa kana kuti dzichiitwa disputed kana tadziita. Saka tikukumbira kuti hurumende itarise nyaya dzemaelectoral reforms zvakanyanya.
Chimwe chezvichemo zviri mumaelectoral reforms aya inyaya yemedia. ZESNI yakawanei uye inotii pamusoro penyaya yemedia?
Media tikuona pane ma media reforms akaitwa, pane maradio licenses akapiwa nemaTV licenses akapiwa. Saka media pluralism inenge iri kuti wedzerei, asi vanhu tichitarisa nekuongorora vacho vakapiwa malicense tirikuona kuti aivo vazhinji vacho vanenge vane appendage kuhurumende. Saka hapana zvichashanduka zvatinoona pamwe tichatoona kuti hapana objectivity mureporting mavo, uye mapolitical parties vari kuchema kuti hatisi kukavwa nepublic media, vanogona kuramba zvakare vachisesa ma same problems. Saka media takangoti hongu, aiwa pane zvakaitwa, saka takavapa orange color, oro ruvara rweorange, kuti aiwa pane zvakaitwa asi haisati yave fully implemented the reform. Saka tiri kushushikana nekuti ma reforms acho akawanda, uye hatisi kuona movement, hatisi kuona kuimplementwa kwao. Nguva yapera.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti rawana mazita emajaji mapfumbamwe vanotariswa kudomwa kuve majaji edare repamusoro reHigh Court. Zimlife rinoti majaji anodomwa nemutungamiri wenyika mushure mekupiwa mazita evanokodzera nesangano reJudicial Services Commission. Sidepa nawo iri rinoti majaji aya akadomwa nemakurukota ehurumende, izvo zvinonzi hazvisi pamutemo. Herald rinoti varimi vakakwereteswa mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture vapiwa kusvika musi wa 30 mbudzi kana kuti November kuti vave vaendesa kuGrain Marketing Board chibage chavakakohwa kuti vasazorambirwa rubatsiro ramangwana. Newsday rinoti bato reZANU-PF rakazivisa vatsigiri varo kuti richatora matanho akaoma pavari mushure mekunge vatsigiri ava vavhiringa sarudzo dzemumatunhu maduku pakupera kwesvondo uye nezuro muvhuro. Zvinonzi pane mapoka maviri, rimwe rinotsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, rimwe richitsigirawo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pa Studio 7 apo. Izvi tinodakara isu vagari veZimbabwe. Vachamisa ngavapinde, ngavapinde. Taneta neutongi hwamunangagwa hudzvanyiriri, kudzvanyirira kutonga neshamhinemunyu chaiko. Masoja nemapurisa anopindira panyaya dzematongerwo enyika, tichiurawa tichiitwa sei. Zvinotirwadza sana Zimbabwe, zvinodzimba izvo.
Makadini zvenyu vatekenyi vemishini pastudio 7 apo munotekenya nau dzinotifadza chaizvo. Nezvangu handidi kuwanza mashoko, asi mashoko angu handinawo ndeekuti kuruzhinji kweZimbabwe ngatiregei kupedzera mashoko, tiregei kupedzera simba pamuromo sepinchisi. Kana vanonzi vane shungu dzokuti dai pati yavo yahwina, handina pati yandakarerekera. Ngavande kunorejista vovhota sezvakaitwa paZambia, vovhota pamapati avanoda, zvido zvavo zvozvadzikiswa. Ndo mashoko zvangu handinawo kuruzhinji kweZimbabwe. Ngatirejistei tinde tinovhota.
Makadiko ana mukoma tanonoka hwande netimu yose yepastudio 7. Ini ndiri muZimbabwe kumashonaland central. Chinondishamisa ndechekuti sei hurumende inoti takahwina kare maelection asati aitwa. Yaziva sei kuti takahwina? Sei vachirambidza MDC kuita marari ivo vachiita? Ndekupi pamakaona timu yebhora ichiti kune imwe musatreni uyai kuzotamba chete musi wegemu? Kamu 2023 tichakurovai seri neseri sedhiramu reZion. Your days are numbered. Zvoita basi.
Vana mukoma Jonga apo pastudio 7 apo, vana mukoma Blessing Zulu, vana tananoka Wande muribhoira pato zvakufana muchitipa nhau pachirongwa chenyu cheredio. Tinofara zvikuru hando radio chai chaiyo manjinotudza chokwadi. Tinozwa kufara muchipanhau dzakatinaka. Sambai makadaro, ndini Godfrey kuno kuchipinge, Matselinda kuno ndatenda hangu.
Ndokutenda Studio 7 nechirongwa chamunotipa chirongwa chechokwadi. Tinoti ngaapinde ngaapinde mukomana, ngatikurudzira netose tinovhota neuwandu hwedu mukomana apinde muofisi. Tarirai zvinhu zvinomira zvakanaka. Vakuru wedu vakarwira ivhu iri tichiti tichave nerusununguko, but hapana kana rusununguko rwuripo, ivhu riri kupihwa kumachina. Saka ngatikurudzira netose tinovhota, uye nana maravanyika vadzoserwa pachigaro nechitsotsi.
Makadiko paStudio 7, makadii nevashandi vose. Ina hangu ndoda kutaurawo panyaya yevamugaba avo. Kuti vamugaba varikunzi nhasi ngavafukunurwa nevega kuHeroes Acre. Zvichaita here vedu vemunhango wamabhonzo egare? Anonofukunura wachona ndiani? Anonoviga kuHeroes wachona ndiani? Vachifi zvimba namune ZANPF yavona munangagwa ndo vachauya vochera vonoviga. Vasamanikidza munhu kuti ngavigwe pakati. Kechitu, munzvora nakomichi vedu vaitiregererei, regai kudzinga vanhu vatakavhotera. Musadzinga vanhu vatakavhotera. Munzvora, munzvora wanyanya une speed munzvora. Une speed munzvora. Nakomichi, tiregererei vanhu takavhotera nditsu. Ndisi takavhotera vanhu avo. Komichi, komichi namunzvora zvichakuwana iwo nerimwe gore. Zvichakuwana ivo. Tiri kutambura isu, tiri kutambura vanhu vedu ve. Tatambura tanzwa nenhamo. Ndinotenda hangu.
Makadi vana mukoma Jonga nanatenomuna vana mukoma dzananoka Wande. Ini ndekumbirawo kuzivavo kuti kunhau yemugwagwa wobhadhibhiri to Chirundu wakufamba sei, wafamira zvakadii ko, makiromita awananga here kutaura naprime shoko paJohannesburg.
Kazuwai kazuwai, ko uyu munangagwa naMonzora Douglas anenge vaida kusangana, chavanenge vachitaurirana chii? Omana nyika yekuitiitwa zvitamba nevana, kuita zvekutamba zvekuita mahumbwe varume vakuru, vanotaurirana chii? Pagobuda chii? Muridzo wenyaya ndichamisa apa. Munoti kunonzi kutamba chaiko chaiko kwavari kuita, kutamba chaiko chaiko, kunyorerana matsamba ekusangana kuti vadii. Muridzo wenyaya aripo wavari kusiya vachitipedzera zvavo nguva. Isu hatitarisi kuti chii kana kuti MDC what, unovatiri kuda ndichamisa chete ndo mashoko angu. Zvekutarisa kuti Chamisa azenge aenda kupi, ndiye watiri kuteera netimhu rake. Chamisa ndiye watiri kuda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi ane mukurumbira R. Kelly atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hose mushure mekuwanikwa aine mhosva nedare redzimhosva muBrooklyn, New York. Mhosva dzakapomera R. Kelly dzinosanganisa kuita zvepabonde nevasikana vasati vabva zera, kumanikidza vanhukadzi nevasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde, kuronga nevamwe vake, kutsvaga vanhukadzi nevasikana vasati vabva zero kuti vaite zvepabonde, uyewo kumanikidza vanhukadzi kugara naye ivo vasingadi. Kwemakore mazhinji R. Kelly akange ari muimbi ari pamusoro pevamwe vose vanoimba nziyo dzerhythm and blues. Mutongo R. Kelly uchaziviswa musi wa4 Chivabvu kana kuti Mei gore rinouya. Tabata Nyanzvi mune zveutano zvepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Kwekwerere, tikavabvunza kuti mhosva dzakaparwa naR. Kelly dzinovaratidzei pamusoro paR. Kelly.
Pane zvidzidzo zvakati zvatinowana panyaya yamuimbi R. Kelly. Zvidzidzo zvatinowana ndezvekuti munhu unenge achitarisirwa pamusoro kana achipuwa ruremekedzwe nenyika anogona kurasa chivimbo chevanhu vanovimba naye nokuita zvimwe zvunhu zviri kunze kwemutemo kana zvinomvunyikidza kodzero dzavamwe vanhu. Zvakare tinoona kuti mukuva munhu ane mukurumbira azvirevi kuti unhu hwakaitawo hwakanaka. Saka zvidzidzo zvatinowana izvozvo, unhu hwemunhu nomukurumbira zvinhu zvakatosiyana. Unogona kuita mukurumbira wakanaka chose, asi kuseri kwomukurumbira kune hunhu hwakaora, kune hunhu hune hutsinye husingatarisirwi mumagarire edu.
Dr. Gwekwerere, makatarira mhosva dzose dzaanga achipomerwa, munoona munhu wakadini muna Arakeli?
Ndinoona sokuti ndovaya vanonzi mapere anopfeka makushe amakwai kuti agozobata prey kana kubata chinhu chavanenge vachida kudya. Nokuti wakatarisa Arakeli, munhu unenge achimira akatsvinda achiimba zvinobatanidza vanhu vanobva kumativi mana enyika, asi hunhu hwacho ndatokandawo mapfumo pasi, hunhu hwakaipisisa, hautsananguriki. Nokuti kana uchimbunyikidza kodzero dzevasikana nevakomana vose pabonde, zvatova maitiro anoitwa nemhuka.
Rubatsiro rwaifanirwa kuwana kubva kunana vachiremba ndorupi?
Rutsigiro rwaifana kuwana Arakeli kubva kunana chiremba ndorwecounseling chairo, kuita nhaurwa nehurukuro yezvinomunetsa mundangariro dzake mupfungwa kuti dzive dzinodzikama, kana kutopiwa mapiritsi anopiwawo vamwe vanotambudzika nezvenjere kuti adzikame. Kozotiwo kuno kune nzvimbo dzinogana kugara ipapo uchitoita souri paboarding kwaunoitwa rehabilitation, kuti uwo ukabuda pachena nedambudziko rako, vana chiremba vanokutsigira nemhando dzose chaiko.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti zvakaita zvose izvi zvibudiswe pachena?
Maonero angu, pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuti nyaya iyi, zvakasakisa kuti nyaya iyi itore nguva kuti ibude pachena. Chokutanga, tinoziva tese kuti kana uri munhu ane mukurumbira wakanaka, ane mbiri yokuimba, anokwezva vaimbi vakawanda, vanhu vanogona kungofunga kutoturu kunenerwa vaya vari kuripota vanenge vachidini, vachitoreva nhema. Kozotiwo vacho vanenge vachimbunyikidzwa vanenge vatorawo nguva vasina kubuda pachena, vachitya kana kuti vachipuwa fufuro kana vharamuromo dzokuti vasataura, zvozongoti mumwe musi zvobuda.
Dr. Gwekwerere, chinokonzera kuti vanhu vasataura mhosva dzaparwa kwaari nguva ichipo chii?
Onerangu, vamwe vanhu vanenge vambunyikidzwa vanogona kusataura nenyaya yenyadzi yokuti munhu wese anobva atongokuona kungoti ndo mai vaya, ndo musikana uya, kana ndo mukomana uya akambunyikidzwa pabonde, kana kuti ndo mukomana uya akabhinwa. Vanhu vanozotokupa zita nokuda kana kuti nokuda kwedambudziko raunenge wapinda. Ndozvatinowana chaizvo zvakawanda muruzhinji rwedu vanhu, kuti ndikaita dambudziko ndinotonyanya kuzikanwa nedambudziko rangu pane kuzikanwa nezita rangu chairo randinozvarwa naro. Saka vanhu vanobva vaita nyadzi dzokuti vatauri. Kozotiwo vamwe vanenge vachida kutaura unogona kunge watyisidzirwawo, nokuti vanhu vane mari vanogona kunge vaine pavakatsika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano dzepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo electoral reform hakusi kufamba zvakakwana. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Arakeli atarisana nekuvharirwa mujeri kwaupenyu hwake hwose. tashika kumabumo echorongwa chedu cha nhasi ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini tanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.